Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo mbudzi 27 2016. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. RBZ inoti ichaparura mari itsva yemabond notes mwedzi uno usati wapera, kunyange hazvo veruzhinji vari kuramba kutambira mari iyi.
I think it's angoyepo ndechekuti tichitongozvigamuchira nekuti mataurwa zvaita nehurumende uye namangundya.
Rimwe sangano revarairidzi repTUZ roshora danho rinonzi rinoda kutorwa nehurumende rekuumbawo imwe chete ichabata mari dzebudiriro dzezvikoro dzeSchool Development Association. Vagari vekumuganhu kwenyika neMozambique mudunhu reManicaland vorasikirwa nezvipfuyo pamwe nemidziyo nekuda kwehondo iri muMozambique. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo vana veZimbabwe vari kuramba kutambira mari itsva iri kuda kuparurwa nebhanga guru renyika reRBZ, gavhuna wejengeta mari guru iri Dr. John Mangudya vakatozivisa kare kuti mari iyi ichaparurwa mwedzi uno usati wapera, zvichireva kuti chero nguva kusvika musi wechitatu panopera mwedzi. Svondo rino, komiti yeparamende inoona nezveupfumi iri kutangawo kupinda muvanhu ichinzwawo pfungwa dzavo pamusoro pemabond note aya. Dr. Mangudya vakazivisawo kuti mari iyi haisi kuzodirwa mumisika sezvo izvi tichizokonzera inflation munyika. Mari iyi inonzi ichabatsira zvikuru mukuderedza dambudziko remari munyika pamwe nekukwezva vanhu nevemabhizimusi kuti vatengese zvinhu zvavo kunze kwenyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshandira nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti nekumira kwakaita upfumi hwenyika havaone hurumende ichiita zvingada vanhu, asi kuti ichatongomanikidzira vanhu kutambira bond note.
I think it's angoyepo ndechekuti tichitongozvigamuchira nekuti mataurwa zvaita nehurumende uye namangundya. Hurumende haisi kuzodzokera mashure, vakutongoenderera mberi nekuparura chirongwa ichi mwedzi uno usati wapera iro svondo ratasanharere. Saka zvinhu zvida kuti vanhu vange vachinzwisisa mashandiro achaita, even mafeatures acho, nezvimwe zvinogona kuita kuti kushandiswa kwavo kunge kuchivandudza kutengeswa kwezvinhu nezvimwe zvakadaro muekonomi. Saka panoda awareness campaign kuti irambe ichiitwa, uye paanozouya kuti vanhu vange vachidzidziswa masecurity feature nezvimwe zvakadaro, even though zvapo vanhu vazhinji vanga vasingabvumirani nepfungwa iyi.
Tinonzwa kuti pane urongwa huri kutanga iro svondo ratatarisana naro irori hwekuti komiti yeparamende inoona nezveupfumi inge ichipinda muvanhu ichinzwa pfungwa dzavo pamusoro pebond note irori. Ko, vanhu vakaramba bond note irori kukomiti iyo raparurwa, zvii zvinozoitika?
Ini maonero angu zvakuitwa nehurumende zvazvo kungotiraya kuti process yacho at least inge ine kachiremera mbichana, nekuti vanhu mazita andiri kuita vazhinji vanga vagara vatotaura kuti havasi kuwirirana neurongwa hwehurumende. Even maworkshop atatichimboitawo tatichimbobvunza vanhu kuti vanowirirana zvere, uye hurumende yakambovabvunza, nekuti zvakuitwa nehurumende zvingadai zvakaitwa vasati auya neurongwa hwekuti zvitaakuunza mabond notes, zvingadai zvakaitwa kare, even gore rapfuura chairo, vachitsvaga pfungwa dzavanhu. Saka pa vari kutsvaga zvavo pfungwa dzavanhu, but hazvina vanhu vese vakati hatiswada, hazvina zvinochinja, nekuti hurumende yatora iyo kuti wari kupfuura mberi wedha vanhu vari kuzvida wedha vanhu vari kuzvida nekuti vari kuti ndo zvakanakira nyika yedu saka varingoita zvavo but hazvina zvazvinochinja
vamangudya vakazivisawo kuti mari iyi ichange ichiiswa shoma shoma mumisika vachiti ikaiswa yakawanda zvinokonzera inflation harisi dambudziko here zvakare rekuti nyika iri kushaya mari yoiswa shoma shoma
idambudziko but chachiripo ndechekuti chekutangisisa mabond notes aya haagoni kunge achishandiswa kunze kwenyika ndechekutanga chechipiri ivo vari kuti pane facility ye $200 million iripo inenge ichisapota mabond notes saka vari kuti havagoni kunge vachiunza mabond notes anopfuura $200 million US but wo hapana ibikana chokwadi chekuti hurumende haizoisi mabond notes akawanda here nekuti hatifungi kuti pane monitoring mechanism yekuzoziva kuti mabond notes onge auyaya ari below $200 million here hurumende anogona kuunza mabond notes akawanda anopfuura $200 million hapana munhu anogona kunge achizoziva kuti mari iri mucirculation yemabond notes yakawanda zvakadii saka hatingi patori nerimwe dambudziko ipapapo
nyanzvi mune zveupfumi vaprosper chitambara vari parunhare muHarare nestudio 7 rimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti ptuz rinoti haritambiri urongwa hwehurumende hwekuda kuisa pasi payo homwe yemari yebudiriro yezvikoro kana kuti school development association funds sezvo izvi zvichizopa dambudziko kuzvikoro pazvinenge zvoda mari idzi mutungamiri weptuz dr takawafira zhou vanoti kunyange hazvo danho iri ranga rakanaka havana chivimbo chekuti hurumende haizoshandisi zvisizvo mari idzi here gurukota redzidzo yepasi valazarus dokora vakazivisa kuti hurumende iri kutora danho iri kutanga kotoro yegore rinouya senzira yekuderedza kusashandiswa kwemari zvakanaka muzvikoro gore rapera zvinonzi zvikoro zvakabata mari yaidarika $1.2 billion kubva kuhomwe dzemari yebudiriro dzezvikoro idzi ngatinzwei hurukuro yataita nadr zhou
chinotinetsa zvikuru pazvinhu zvinoita nehurumende ndeyekuti hazvina tsvakurudzo dzakasimba uyezve hadzibvunzi vanhu vese varayiridzi kuburikidza futi nevabereki saka zvinhu zvisina ongororo yakasimba hatiwanzi kuzvitambira isu septz hationi sekuti ndo zvinodiwa panguva ino kuti zviindisire mberi dzidzo yemuzimbabwe hationi sekuti ministiri kuti iconsolidate maaccounts zvirane neministiri zvingapa kuti zvikoro zvive nepundutso tinoona sekuti ikundo kunenge kuri kutambisa nguva uyezve mari dzakawanda dzinozoshandisa zvisingaenderani nemabhadhariro azvinenge zvaita kuti dzinobhadhara zvichipa kuridziro yepachikoro pazvinenge zvabhadhara kana dzaenda kwaminista dzinozonetsa kudzoka dzikazoshandisa zvisingaenderani mabhadhari vadzaita zvinozonetsa kuti vabereki vakwanise kunge vachiona mari dzavo kuti dzinoshandiswa nemazvo
asika hurumende iri kuti yasvika pakutora danho iri nekuona kusabatwa zvakanaka kuri kuitwa mari idzi nezvikoro
iyo hurumende yacho ndekupi kwainobatawo zvakanaka nyika yezimbabwe izvi tiri pakaoma nemhaka yekutiwo iwo ari muhurumende wacho ari kutadza kubata zvinhu zvakanaka maindastiri akakonapsa dzidzo tiri kuona iri konapsa ende zvinhu zvakawandawo zvinongobva kuvakuru vokumusoro ikokoko tiri tosoona sekuti iri inenge ratova danhowo rokuti avo vanotungamirira ivo mueducation nemuhurumende vadyewo mari dzekuzvikoro izvi
saka imi zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe vazvo tichiona kuti hurumende yatozivisa kuti mutemo unenge waakutoshanda kubva panotanga kotoro inouya
danho rinofanira kuita ndokuti maparents anova nevana vanobva pachikoro varayiridzi vano vanotitsa ipapo pamwe chete neadministration nehurumende vanofanira kuchanda pamwe chete vachiona kuti mari yabhadharwa pachikoro apa yashandisa kuti tidhevelope chikoro dambudziko ranga richiita ndeyekuti mukuru wechikoro anongotora maparents aanofunga kuti angambodya navo mari obva avaisa muschool development association
avanga vari mutungamiri weptuz dr takawafira zhou vari parunare nestudio 7 dzimwe mhuri dziri kumuganhu wenyika neMozambique mudunhu reManicaland dzinonzi dzave kurasikirwa nezvipfuyo pamwe nemidziyo nekuda kwehondo iri muMozambique. Mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya vanoti mhuri idzi dzave kumanikidzwa kutiza misha dzichisiya zvipfuyo pamwe nezvimwe zvimidziyo kana kutengesa zvipfuyo izvi nemari dziri pasi nekuda kwehondo iri kurwiwa munyika iyi pakati pehurumende yeFrelimo nevakapandukira hurumende veRenamo. Ngatinzwei vamuchauraya vachitsanangura.
Zviri kuitika ndezvekuti kunyanya-nyanya vanhu vakagara mumabhodha umo vari kuvhiringidzwa zvekuti vanhu vazhinji hama dzedu dzimwe dziri kusaidhi kunana Mozambique uko dziri kutotizire kunoku kuZimbabwe. Uyo vamwe vedu vakagara musaidhi mumabhodha mwana mutsvangwa tichiende kunana Chiyamukwakwa kwana Chingowe kunana Chipinge South uko vari kuita move further in plus vanhu vari kutambudzika pakuti vazhinji vamwe vanonga ane zvifuyo saka pokuendesa vanenge vasina. Izvozvi zvakuitika ndezvekuti mbudzi chaiyo dzimwe dziri kutotengeswa ma$5 $10 huku dollar chaiyo chaiyo because munhu unonga asikakwanisi kutizana zvipfuyo. Saka kunotova nevanhu vakawanda vari kutopoche zvipfuyo zvevanhu because vari kutora advantage yekuti vanhu vaastranded kumabhodha.
Saka vari kutiza hondo iyi vachipinda mukati mamuri kutaura vari kunyanyenda nzvimbo dzipi vamuchaura?
Vamwe vari kuende munana Chisumbanje, vamwe vari kuende kunana Checheche, vamwe vari kupinde mwana Tamandai Fedza in kubve kumabhodha kwana Mafumi isene kwana Mutsvangwa vechipinde mukati.
Saka imiwo sebato nengo dzenyu dziri kukanganiswa muri kuzodzibatsirawo nenzira dzipi?
Vanenge vapinda mukati vanenge vasanganawo netsaona vamwe vacho tinovatsvagirawo pokugara kune masabhuku ari mukati munzvimbo dziri sefi nekuonawo kuti zvipfuyo zvavo tingazvichengetedza sei especially kana vana mombe tinotova neskimu yekuti vanenge vavhiringwa mombe dzavo tokwanise kundodzitengesa nemitengo yakanaka kune mamwe maabato ari muno muZimbabwe kuti vakwanise kuona chouviri.
Vanga vari mutauriri weRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai muchauraya vari parunhare kuChipinge neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvinoto kuendesai kuna Blessing Zulu uko kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Nigel Munyati vanovawo mumwe vevakuru veSS Youth Academy. SS Youth Academy yakwanisa kubura vakomana vakaita saKnowledge Musona vanotambira chikwata chema Warriors uye vamwewo vasikana vari kutambira chikwata chema Mighty Warriors. Tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7 vamunyati.
Aiwa, nyotoenga.
Vamunyati, mukatudza kuti chirongwa ichenyu ichi chakatanga riini uye sei makachivamba?
Takatanga hedu muna 2000 asi pfungwa yacho yanga yabva kumashure. Yakatanga mumazuva eBlack Aces Football Club yekuti inini ndakanga ndiri chairman of Black Aces. Saka tine club yedu iyeyi takagadzira timu yedu yemaplayers yakanga ine vechidiki. The average age was about 19. That's when we had maplayers akaita sana Tinashe Nengomasha, ana Patrick Daka, ana Ncobizita Ncube, nana Kapini and so on. And Taka win a BP Cup 1998-99, I think. And we beat Amazulu in the final. Saka tikaona kuti saka pfungwa iyi yechidiki inoshanda. Saka ipapo tahwina kudaro takazoti ngatidzorerei kumashure titange kwazvinotangira chaiko chaiko. Ndopakabuda idea yekuti ngatiite academy.
Ndevapi vamwe vatambi vane mukurumbira vamabura vari kutamba izvinezvi?
Vakawanda. Notanga hedu nevari pamusorosoro vamunoziva vakaita sana Knowledge Musona, Kama Billiard, kunoitawozve akaita sana George Chigova, ana Lincoln Jasia, ana my brother Zamidu, Brett and Abbas. Kwaita uyu Michio Katairo, who just joined the Kaizer Chiefs. No more kunana Donovan Leonard, goalkeeper with national team. Walter Msona, FC Platinum, Arutambao. Kwaita Emmanuel Mandiranga, Ariku Bulawayo City. I got to go with two goals per weekend. I got to buy it out to Timia who survived the relegation. Because they don't have my wisdom, Tasa. And many others. So Susu right now cinema players are not 31. Arutamba Munom Zimbabwe in Premier League or Arutamba South Africa or Arutamba Europe. Susu I think it has a commander chit. Me askana food and inguari academy made 3 of the Olympics. Mami ne 4 askana eco academy kwedu. Not majoring Naomi Sheila Makoto, Eunice Shibanda, na Daisy Kaitano. Askana wataka jidiso kutamba bora kwa academy kwenye kushika wazo shika pachina ano chawarichi. Anga wachitambo futi kuafkono. Dozo atirubita eso zendi. Kwanye waka wanda wali mpipeline matakuda kutobura eso shishi.
Asmanu waka wanda wargu chema chema kakutinya zesho upumi zinenge zisinako umira shakanaka. Imi mungu shukwani sase?
Isusu taka ita rumbora kanaka. Kutu taka kwanza kuwana McDonald's. Wamwe wargu Switzerland, wamwe wargu Sweden. Ndiyo wanutibatira one kamari kekutitikuwa nisekura na maprogram edu. Iko sinezi, tuwala kwa tukita wakutane about 110-120 boys and girls wa ruma academy edu. Kumana wewe maanda 18 manutu gara mresidenti edu pani imba ya takawaka. Manu gara mo, manu jika 3 meals a day, manu wana ma 2 snacks in between. Kuti vani nga chijika shaka simba. Teta wonya yechikoro. This one in Wapeza, in the Form 1, at my academy, maybe to know about their school fees. The Form 1 is the Form 4 to know about their school fees. Then let's not tell us that we need to see at the Badari Semana with our Eco Academy. But when the Mamma Academy and Badari Savana, she would join this society Badari. To know that at Chitara, a very good in Badaro in you, the talents cannot be received in Manawini. That's all we ask for.
Ko vanouya vacho ku academy kwenyu ku munenge mavawana sei uye munomboenda were ku nzvimbo dzisina kubudira kana kuti ku reserve ku muchinotsvagawo vamwe.
Ya mbonzo akanakisisa chaizvo uyo. Chekutanga ndechekuti takatowandirwa nevana vari kuda kuuya. Asi pfungwa dzedu kana kuti yatinoti philosophy yende kuti talenta rete harisiri muHarare chete. Tinofanirwa kuenda kumaruwa tichinotsvaga vamwe vana. Nga chichiti nesa ndeche kutu mkazwa wana wari kumaruwa ekoko kana mdine town mnozo waita sei mera na accommodation. Nekutiko sinuweswa chino kwanisa kutitunge kichipa accommodation. Ndiyo wakuru maanda 18. Nde isuso la 18 wato kura atitore vana washika wezera eroro. Tunodaku watora wachiri wadiki. Saka ndo dambu zikora tichiri naro.
Aiwa, tinotenda vamunyati nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda ndisu, muri kutiona.
Manga makateerera kuna va Nigel Munyati vanova mumwe muridzi we Aces Youth Academy muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hamwadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai maoko a Jonga Kandemiri.
Bato rinopikisare PDP rinoti hurumende yaifanirwa kunge yakabatsira kare varimi vose vemunyika nezvikwanisiro kuburikidza nekuderedza mitengo yembeu yechibage kuitira kuti mwaka wekurima wa 2016-2017 ubudirire. Mugwaro rakaburitswa nemunyori anoona nezvekurima mubato iri vaFrank Chamunorwa, PDP inoti panzvimbo yekuti hurumende ishandise chirongwa chayo chekubatsira varimi cheCommand Agriculture icho chine mari inoita $515 million, hurumende yeZANU-PF yakasarudza kutsigira varimi vashoma vamwe vacho vanonzi vave kutengesa mbeu nedhiziri pamisika mitema. Vachamunorwa vanoti tsapo yembeu ine uremu hwemakirogiramu 10 iri kutengeswa nemadhora $20 nemasere, mutengo wavanoti wakaremera varimi vakawanda. vanoti asi dai hurumende yakabatsira varimi kuburikidza nekudzikisa mutengo wembeu, danho iri ringadai rakaenda kure mukubatsira varimi vose. Bato rePDP rinoti rinoshushikanawo nekuregererwa nehurumende kwekutorwa kweminda uko kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi panguva iyo nyika iri kutarisirwa kuburiswa mumatope mairi nekurima. Nasi muchikamu chedu chechitendero chioneso Jani weStudio 7 abata mufundisi kuda kwashe mungate ve Sovereign Grace Fellowship muZimbabwe avari kuti vabereki ngavarere vana munzira dzaMwari.
Zvegaanditange ndichiti kuna Proverbs 22 pavhesi ya 6 shoko raMwari rinotaura richiti dzidzisa mwana nzira yaanofanira kuenda nayo kuti kana achizenga akura haabve pairi. Zvinhu zvakakosha kuti tidzidzise vana nzira yaMwari nekuti kana vachizenga vakura havabve pairi. Chekutanga ndingataura ndichiti vana atinawo muZimba ava havazi vedu ndevaMwari, isu tingori maneni ari kurera vana ava. Ndo chekutanga. Chechipiri, tinofanira kuziva vabereki kuti takapuwa misheni naKristu yekuti tirere vana vatsvene kuna Malakai 2 pavhesi ya 15. Chechitatu chakakosha pavana vatinawo muDzimba idzi chandingade kutaura ndechekuti ruponeso rwevana vatakapuwa naMwari rwakakosha kupfuura zvatingavatengere dzingava foni, dzingava motikari, dzingava kuvasiyira dzimba nenhaka yezvimwe izvi. Nhaka inopfuura nhaka dzese ruponeso. Zvakakosha zvakanyanya semubereki kuti uone kuti vana vako vese vavakapuwa naMwari wavatungamidza kuna Kristu Jesu. Chechifoo ndechekuti iwee semubereki iva muenzaniso weuranda kuvana vako, ngavazive kuti baba vangu namai vangu vanosubmita kuna Kristu uye vanozvipira pakunamata nekuverenga shoko raMwari uye vanosenzesa zvakanaka maresources avanenge vapiwa naMwari, dzingava motikari, dzingava mari, ava weste but vanozvisenzesa nenzira yakanaka uye vari committed kuti amai vangu nababa vangu vari committed kumarriage yavo, vanodanana. Vana ngavazvizive izvozvo. Ngatisave chinhu chiri private, ngative chinhu chiri public kuvana vedu. Zvakakosha sitere kuti kana tiri vabereki tisareve hama dzekuchechi kana kutaura zvakaipa pamusoro pechechi yaJesu nekuti vanenge vachiteerera. Ende zvinovaconfusa manje kuti vana vachireva hama dzekuchechi kose kungangoregedza kakuenda kuchechi kwavo wai vachingotaura zvakaipa pamusoro pechechi pamusoro pevamwe vanhu. Tinofanira kuva emodel yakanaka kuvana vedu. Ngavazvizive kuti tinoda Mwari. Tinoda kereke yatinonamata, tinoida.
Tinonzwa kuti pane vabereki vari kunamata asi nemamiriro ezvinhu muZimbabwe tinoona vechidiki vasingade kunamata. Mobatsira sei vabereki vane vana vasingade kuteerera Mwari?
Mubvunzo wakanaka iwoyo chichi nekuda kwesituation iri kuZimbabwe. Ndofunga kuti shoko raMwari rine simba pamusoro pemasituations ese atingasangane nawo nyangwe senyika kana kuti semhuri. Isu semubereki toramba tichinamatira vana vachise vavo kuti vasabude mugwara raMwari, then the rest tosira kuna Mwari. Mwari vanodzidzikisa shoko ravo.
Chii chatinogona kuita kuti vana vafarire kereke uyezve vafarire kuda Mwari?
Mubvunzo wakanaka uyu. Zvachose chatingaite sevabereki ndechekuti isusu sevabereki ngatiei muenzaniso wakanaka wekuteera Jesu. Kwaanoti hanzi ndi mukaona ndichiteera Jesu imi munditeerewo. Vabereki vangu vanhu vanoda Mwari, number one. Number two, vana vedu ngativadzidzise kuti zvese zvatinazvo takazvipiwa naMwari. Hapana chatakawana neimwe nzira kunze kwekubva kuna Mwari. Tivaudze kukosha kwakaita Mwari mukati meupenyu hwedu. Pasina Mwari hatisi chinhu. I think izvo zvinobatsira kuti vana vade Mwari. Uye zvekare ngativakurudzirei kuenda kuchechi, ngati lead by example. Kana tichinge taudza vana kuti handei kuchechi tofarirawo chechi yacho, vana vatiko vanofarira zvinofarirwa nevabereki vavo.
Nemamiriro akaita zvino muno muZimbabwe, unoona vechidiki vari kumhanya mhanya kuda kukrumidza kuita upfumi, unogona kutaura sei kubatsira vana vakadaro?
Regai nditaure ndichiti sevabereki zvakakosha kuti tibuilde ukama hwakasimba nevana vedu uye tivaudze kuti money is not everything. Chakakosha kuwana Mwari.
pamusoro pezvinhu zvose uye zvakare ngavasachive zvinhu zvevamwe vanhu nekuti hatizivi kuti vanenge vazowana sei ine nzira iyi kana tsinge tisatanazvo hazvire kuti mari havadi kutipa tasvika nguva yavanotipa zvinhu izvozvo so ibasa redu vabereki kuti tiise izvozvo muvana vedu
mumuri munoona kuti pane mumwe mubereki anonamata mumwe mubereki hanamate tobatsira sei mumuri dzakadaro kuti vana vade mwari pakadaro
ipapo ndinoti kune uyo anonamata ngave munamato wako mukuru kuna mwari kuti baba wekudenga itai kuti hama yangu iyi wandinogara naye azivewo mwari tive muenzaniso wakanaka kuvana vatakapuwa namwari ngatisamirei kunamata kunyange hama yedu ichinge isati yapona angave baba kana amai ngatigarei pamabvi iwe waziva jesu ibasa rako rekunamatira uyo asati akunamata kuti azivewo mwari anogona kuita kuti imwe patina itendeuke nekuti ari kuona mwari mune imwe patina iri kunamata nekamurerero kaari kuita vana zvino zvinogona kumuchallenja kuti adi kunamata wa
vanhu vanokubatai sei munhuwashe
tinosangana muHarare pasteka naika pafandasinde port east gate mukaini 3 ndoma tinosangana tiri Sovereign Grace Fellowship Church. We meet there every Sunday na 9 o'clock makuseni tichipedza na 11:45. Vanoda kuuya kuzonzwa shoko ramwari tinokukokai kuti muuye tinge tichidzidzisana shoko ramwari riri kuemphasize kubuildwa kwemamarriages kubuildwa kwemhuri dzinosvika mwari makasununguka vanoda kuuya kuzonamata uye namba dzangu dzefoni dzinoti 0778465238 yadzokorodza zvekare 0778465238.
Johaneso John weStudio 7 achita hurukuro namufundisi kuda kwashe mungate veSovereign Grace Fellowship muZimbabwe vari muHarare. Iye zvino tokupai kambo kumbodzora ndangariro kaThomas Mapfumo kanonzi munhu mutema.
Chigo chinokunetsa mumoyo mako unogaro chema munhu mutema baba Chigo chinokunetsa madzimbo ya munogaro chema mazuva ose ibi Zviko zvipingidzo vana baba munogaro chema mazuva ose ibi Wochiko chinokunetsa vana mbuya munogaro chema
Hanzi munhu mutema kambo kekudzora ndangariro kubva kuna Thomas Tafirenyika mukanya mapfumo kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi RBZ inoti ichaparura mari itsva yemabhondi notes mwedzi uno usati wapera kunyange hazvo veruzhinji vari kuramba kutambira mari iyi rimwe sangano revarairidzi reptuz roshora danho rinonzi rinoda kutorwa nehurumende rekuumba homwe imwe chete ichapinda mari dzebudiriro dzezvikoro dzeschool development association funds tabatashwa kumagume chirongwa chedu anokuoneka nemufaro mazuva ose ndini wenyu jonga kandemiri ndokusiya mina mutungamiri nkomo.